ndi ambuze moto ya mutaura mika kumakope nzira moto tungamira mika mufeneke ndikani tambo ndizizigiza ndi ambuke aiwa muchengete vana vangu nevana vavo vafumba miri vakafumba vika vanobatwa nemambure sehuvi murangarire mweya wangu ndicheneke aiwa musimuze tsvimbo yenyu nemudonzo wenyu murerutse mutoro yakaremera hama mufumure Jaisma Panina gandira chinorongwa nemandu handizira nimemu nemnondo wacho imemu nerujoa nimemu nekupenya kwemvura enemu nechando nezuva avamire pamojazimuta vamwe muguruwa chirongo iyo iwo ndifambe obindure manwa Msarika Pajini timira chieta Upenyu hangu ujibenda mjiona Ndino nyura ndakatemba Kune nzevi kumateka Kune chiero chinoera Kuno fumu gava nerusero Msarika Pajini timira chieta Upenyu hangu ujibenda mjiona Ndino nyura ndakatemba Kune nzevi kumateka Kune chiero chinoera Kunofumu gaba neuse Iwa wanyo Aiwa musimuze Chimbo yenyu nemudonzo wenyu mureruse Mutoro ya karemera hama mufumure Choze jine miko ya gaipa jisha yesima Panina gandirare Chinorongwa ne mandu handizira Nimimu ne mnondo wacho Nimemu nekupenya kwemvura Enemu nechando nezuva Avamire Pamojazi muta Vamwe muguruwa Chirongo Iyo iwo nifambe obindure manwa Chirongo Ngarire nimire opane vanorira Chirongo Iyo iwo mnipa o Chaka nivanira ndiyangu pisa Ejizo kandipere
Yeah.